ndingango taura ndichisigira kuti nezuro pakaitwa musangano weprovincial council yeMDC Harare province. Musangano uyu wakaitwa paHarvest House panova ndipo pamuzinda mukuru webato. Musangano uyu wakange uripo kuti uongorore umbo wanga uripo wokuti kune vamwe vedu vakuru vemusangano muprovinsi Harare vanosanganisa chairman vamadzore vapoo madzore munyori mukuru vawillas madzimure naorganizer vatichaona munyanyi kuti vanoonekwa vachifamba vachiatenda mimwe misangano ine zvinangwa zvokukonzeresa yatingangoti muchirungu factionalism kana kuti kupokana kwemakadhasi ebato kuti vasabatana vachidhonzerana vasingakakatani mudirection imwe chete.
Asi sei musangano uyu waakuita kunge bhasikiti ratizirai rekuti uku riri kurukwa uku riri kududunurwa, muri kuti vamwe vakambobva muna 99 vadzoke vamwe vachidzingwa, zviri kufamba sei?
Havana kudzingwa, blessing. Ndoda kuti vanhu vanzwisise, vatereri vanzwisise kuti pane mutsauko pane kuti kudzingwa, uyezve kunzi muchirungu aitwa vote of no confidence. Ukanzi waitwa vote of no confidence unenge wangonzi uri nhengo yebato, asi chigaro chawangoona zvicho kuti uri mutungamiriri tombokumisa pachigaro ichocho